Kanda ishanda ku literature bureau kubva mugore ra1990 kusvika mugore ra1997. Tanga tichinamazera madiki zvokuti vana mai mukonoshuro vanga vari vanyori vanga vakutorwa pachinhanho chikuru, saka vaiwanzoshanda nevakuru vedu vakaita sana vachiromo, vana vatafa, vana vatitsike. Asi taivaona vari vamwe vevanyori vechidzimai vanga vari mumazera nekunyora kwavo ana mai Mutanga Dura, vana mai Simango. Ndo vanyori vechidzimai vakange vachiva nembiri nezvinyorwa zvavo zvaidzidzwa muzvikoro, uye ndo vaiva nezvinyorwa zvataiwanzotoverenga tichidzidziswa nazvo kuti mabhuku anopepetwa nenzira dzipi. Saka ndingati kurasikirwa namai mukonoshuro ndingati inhamo yabata Zimbabwe yose, nokuti ndivo vataitarisira kuti vanyori vechidiki kunyanya vechidzimai nokusimukirawo kwaakuita zvinyorwa munguva ino muZimbabwe vaikwanisa kubatsira zvikuru vachipa upenyu hwavo nemanyorero avo nezvinotarisirwa kuti kana munhu achinzi anyora bhuku rine udzamu anenge aita sei. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Zvii zvingadzidzwe nemamwewo madzimai echidiki nyanya panyaya iyoyi yezvekunyorwa kwemabhuku?
Dei vazhinji vangaitawo samai mukonoshuro, nokuti kunyange vasisipo izwi ravo tichiri kurinzwa muzvinyorwa zvavo nepfungwa dzavo dzavaibatsira vana vechidiki mutsika nemaonero okuti kunyange kana vachizoda kuti vaite dzimba ndezvipi madambudziko nezvinotarisirwa kuti zviitike kubudidza nezvinyorwa zvavo. Chazvakanakira zvakare kuti mabhuku avo aidzidzwa muzvikoro ndechekuti zvinotarisirwa kunyange vana vachiri vechidiki vari kumafomu 4 fomu 1 kuti zvinokwanisa kuti semudzimai kunyange zvinhu zvizvi zvakaoma. Mukatarira nguva yakanyora vana mai mukonoshuro, inguva yanga ichionerwa madzimai pasi zvikuru. Hapana chinokundikana kana munhu ane chido nepfungwa dzokusimukira sedzavaiva nadzo vana mai mukonoshuro.